manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Bunere mchemu yeZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achiparidzi. Section 59 inotendera muZimbabwe wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupedzisira.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yavana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru mukuru wemauto munyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal all Zimbabweans to cherish the peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kubudikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inoti haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa no mwa yenda kumhemberero idzi vaitai mapani avo vati vanotsigira bato rezanu PF. Vamapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino. Veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana uzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita yekuti properties dzevanhu dziri kupazwa dzichididi, vatikuona vachipindira vachikwanisa kusevha kuti mai maproperties zvirava kuti ivo vari kuita chii basa ravo sevanhu vachiedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto hafaniri kuita basa rawo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisu sosangana ro MDC tinoziziva kuti mauto eZimbabwe vari professional vanoshanda vachishandira ruzhinji rwenyika. But kune masituations where tinoona ami ichishandiswa nemapoliticians and those vatisingafariri isusu seMDC kuti dai ami inoramba kushandiswa nemapoliticians. So hurumende yeMDC tichamake sure kuti ami haishandi nemapoliticians, inoshanda ruzhinji revanhu veZimbabwe.
Munanyamavhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafashama emvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro, vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo zvinhu zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika, vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo, veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF, Guaranteeing Peace and Security for National Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchiuto vanoti zvinhu hazvisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vari muchiuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo angari muchinoi vachipemberera zuva remagamba, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga, anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatika, because taitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa masitendi, tichapuwawo mabhazi ekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemariwo kuti mari ingawedzere kana kupuwa nemamwe mainfomu, but hapana chatichachinja, zvichingori zvimwe chete, toenda kubasa kana kuti mamararamiro atiriwo.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti sirisiri airbase, uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake, anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Ndizvo kuti comrade zvimwe ndemunoripota zvamuri kungoona, isusu harikwanisa kutaura zvakawanda, but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kutika nemhosva dziri kuenda kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanira kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese, kubvira mabato aanonge achifanira kuitwa nehurumende anochengetedza nyika, nekuti nyika yezvinezvi mapuraizi edu asit zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndopatinopedza takuona masoja pezera kuti adzima amudhirobhari, tinee tisingazivi kuti vari kuita maamudhirobhari, nokuti vanonge vasina kupfeka uniform, but vanoita maamudhirobhari iyaya, nokuti vazhinji vacho vanonge vane masks yepfuti vachiita maamudhirobhari nepfuti. Saka tinopedzerawo kudaro, nekuti mari yavanonge vachitambira inenge iri shoko.
Asi mumwe wevaimbove varwi verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Mooni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova varwi verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndicho kuti paold distance organization. Ndofunga mnoyo ukasukuru kuti party yanga isiri kuona maoko. Zvino zvatati chemera. Iye zvino tanewa about vanonga tikati matemba iya tikati headman nevamwe vakazotorwa vachipinzwa kuparty kumbeyo vakati wande. Kuti tinongoona kuti politics zvino katarisa. Kwane maoko zvino zvakati wande. Even u government tine vazhinji vari kutorwa vachipinda magovernment positions. Kuma parastate towns tine vari kutorwa vachienda kuma parastate.
Achida kukwanisa kubatsa mutsauriri wemauto munyika vaAlfios Makotore kuti tinzwe kuti sei nyunyuto dzemauto aya dzisati dzagadziriswa. Mune imwe yonyaya nengo dzezano PF dzinoti Senator Joseph Chirongoma navaSenior Makumbe vanyadziswa nekubviswa patafura yepamusoro munhandare yechinhoi vachinzi vainge vasina zvigaro. Vamboedza kumiramira kuti vasabviswe asi mapurisa esecurity neprotocol avabvisa zvechisimba. Mupurisa abvisa vaviri ava asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti vaviri ava vabviswa sezvo vanga vasina zvigaro. Vaviri ava varamba kutaura nestudio 7 vachibva varamwa ndokubuda munhandare nembero dzisati dzapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini apa achigoriwa.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare. Sachigaro vechidiki mubato iri vateererai Obeisi Tole vanoti vachange vaine vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhirizhonga. VaStole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti rinozviziva kuti chinangwa cheMDC ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro, avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa vaVictor Matema Danda vanoti MD ikaita zvemirizhonga nemusi wechishanu zvisikira moto muziso. Asi vaStole vaudza Rechti kuti vari kuratidzira chishano kuti ndiyo chete nzira inoremeke mbiro remwe nyika tenyunyuto dzo.
Muro wedu wakapada changosara izuva rekuti vanhu tiungane turatidzira sekutara kwatiita. Takataurawo zviri pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa. Tsamba yakanguri yaenda, ivo vakanguri vaigamuchira kududzira kuti hapana ichatimisa. Musi wechishanu, mhuri yeZimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tokusangana paAfrica Unity Square nenguva dzanai tomacha murunyararo.
VaStole, mapurisa ati apindura here pane zvamakavadzivisa nezvokuratidzira uku?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo. Mapurisa harisi basa rao kupindura. Mapurisa basa rao kugamuchira tsamba nekuti mutemo unoti we need to notify them. Hautauri kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mutemo. Isu vanhu vanogamuchira mutemo chaizvo semhuri yeMDC. Saka takatedzera zvaunoreva zvokuti tipei tsamba, takaita saizvozvo nemazvo tsamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikurimi vechidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusurano?
Alright, yeah, ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga achifa kuti vachaka isingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kunyore yeZimbabwe zvazvino kuti isusu vechidiki vebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato reZANU PF. Saka vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba muri munyararo uye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga chataita. Yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanhoga kuitira kuti tichange tichitora mapicha eavo vanga vane mhirizhonga muchidza muto wavo. Nokuti isusu chatiri kutora hachinei nemhirizhonga, chidanho chine runyararo
mukati. Vari zvokuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vaMnangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo, ndizvo here zvamakaronga kuita sebato?
Dambudziko ravanhu vanenge vachitaura kudanho nderekuti vane dambudziko kusanzwisisa panguva dzavanenge vachiverenga bumbiro remutemo. Tiripo isi pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti kuitira mangwana vasazoita zvakare mistake yekureva nhema saidzodzi. Zvinokatya madza uye zvinohlisa kuti kune vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbere mutemo weZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achiparidzira. Section 59 inosi kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu hachindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetisheni.
Sachigaro vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vateererai Obey Stole vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Tombotarisa zvika. Chikwata chemapurisa muMalaysia changa chitsvaga musikana wekuFrance ave chekuIreland chawana mutumbi wemusauyu kundo rimwe chete atsakatika. Mapurisa emunegeri Sembulilan anoti awana mutumbi waNora N. Kurin uri panziri makiromita maviri kubva muDusan, nzvimbo inoshanyirwa. Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindanet zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa. Izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo. Pakupera gore kubva zvamhiko, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu, kotare zvemari vaMthuli Ncube musi wa10 Gunyana. Vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika, chinova chikonzero chikuru chainzi navaMnangagwa vachitsigirwa nemauto. Ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yava Robert
Mugabe vaingura upfuasa uye kumutsuridza kudyidzana nedzimwe nyika uyewo kurwisa mukuitangagwa muTuli kukotare zvenyanzvi yagwara
kuti kuseni zvanaka handizvo hazvigona kudandwa kuti zvinaka zvakarongwa hurumende yava minister wa name ndozvo zviri kutoita kuti ticho igona kumati vayo zvinorwadza kuti kuitira kuti taindamira inogo ichagadzira chari pabvo chikuru chavazvinga chekuti mari yemunovarwa kuzvizira havo asi kuti mari yemuno muZimbabwe kureta kuti uchikondorora upfumi.
Vagurukota rinoona nezvemari vari mumwe vamiri webato reMDC vatendai biti vanoti vaNcube Mnangagwa
setuti under Mthuli Ncube iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu kuti chingwa chaakuita $10 inflation yakuma 6.8% through hakuna mvura mtoite disaster hatifungo tatambotsapa
cheni yato nani manhu kubva muzana mitemba ichikwira zuva neNcube ichadzika muchikunguru. Izve vatori danho rekumbomisa instance kuburisa inflation yacho zvacho. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Ruzvidzo kuti kushayikwa kwemari zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization zvikutoti chaonzika the 50% yanga ichibotanzioperate maindicator ari kutadzika pamwe chadzika ndezvimato
zviyu vaiti moyo vanoti vakuwedzerwa chipasiro vari
vehurumendataita pom dzacho mbinozi inoona iri kusara yapana munhu uri inoita sikwanisa kurara mwezi mumwe chete.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzidzi kudye. Mwaka wapera mvura yakarambirawo mudenga zvapi vanhu vanoda mashanu chete risane nesa izvi hurumba imwe mati iwana zvekudya. Takamirira Studio 7 muWashington D ndini Blessing Zulu.
Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumusinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino, dzichitsigira dzimwe nhengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburisa mashoko muMDC muNorth America vaTimothy Muringai vanoti vari kukoka munhu wese ari muAmerica anekwanisa kubatana navo zvisatori pichiti vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri
koka hama jese deku Zimbabwe nyangwe ili programi MDC asi tukona ti monuweste munyika ya Zimbabwe ari kutambura hakuna fuel, hakuna chikafu, chingwa nezvakadaro daro ne mararamiro upenyu unenge waoma saka tari gare tinemba ari Africa Unity Square nesuo tinenge topa Washington DC pa embassy.
Kuratidzira kwenyu kana kupindidzira kwenyu mikuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchitwa nemusi wechishanu neMU Zimbabwe?
Rakosha nokuti tinoda kuratidza vanhu vari kumba nesuo tiri kushungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu nokuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiite utongi hunova accountable ndo zvatiri kuda sezvo tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoitaona kuti kune huori rio. So kana tichiri
muri kuzoka kukoka vamwe vasine nebato renyu
isi tinoratidzira zvepolitics hapana munzira zvezvinhu muzvipatara mazvichishayikwa iyi inoafekta munhu wese saka se organization yeMDC taona zvakurudzirai dzose kuti vashamari ngousupporta DC tiite batidzira tiri paWashington DC kuti hatisi kufa nezvingerwo rari kuitwa nyika fashion yacho iri
kudzira kwenyu kumotarisira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchipo yakadi
ten kushanyaa
vari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu ranorth America vaTimothy Muringai vari parunhare muOhio muno maamerica nestudio 7 asi sachigaro wezano PF mudunhu raamerica vaFrank Guni vanoti hava zvinobaya zvokuti MDC ika muWashington DC asiyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kuvaira mapato ezvematika
isu tinoona sezvinhu zvisina maturira chii isu semusangano nehurumende tiri kusea munhu wese mwana wese weZimbabwe chikuru kwenyika futi kurakidzira nechida kuamerica vachinoratidza zvakare hazvina zvazvinobura kana chaa zvinoburitsa uye hatizivi zviri kuitirwei. Zimbabwe inyika yerutere, tiri kuti ngatibatatei maoko tiise pfungwa pamwe chete kenyika yedu murunyararo tichiremekedzana isu vanotonga tichiremekedzawo ava vanopikisa umwe noumwe ane nzvimbo yake mukuvaka Zimbabwe asi ngatibatanei tishande pamwe chete kwete zvekuswera vachienda mumastreets vachizopedzisira vapisa zvinhu vanhu kurova vanhu nekukonzera mbonga kutadzisa kuti vanhu vaende kumabasa nyika iende mberi.
Asi vaguni hatisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira?
Aiwa munhu wese ane kodzero idzodzo asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichipitirira kodzero dzevamwe. Chatisingade ndechekuti tiwe vane kodzero dzekutidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo.
Tiri kunzwa vamwe venyu vezano PF vari vaona kuti kuratidzira ikoko hakubudirire, imi munozviitambirawo sei?
Zimbabwe hane zano vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo. Zano haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira. Aiwa, tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo. Isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu ava vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka Zimbabwe kuti ibudirire kana kuti vachipfunza midziyo kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo. Nesuwo tichange takavhura madziso nenzeve dzedu.
Vanga vari sachigaro vezano PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC nestudio 7.
Kwazwai muri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki The Connection naAPM. Nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kuchaitwa nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp 1202 460318. Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection naAPM. Bye bye.
Zvengoita regai timbotadza nhasi. Zimbabwe kucherechedza zuva remauto mutungamiri wenyika vaimasungagwa kumbirisa veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga munyika. Vechidiki muMDC vakamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi kuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa zvakanga zvaipa muhurumende. Kakumaguta nhasi anokuoneka nemufaro jonga kandemina mutungamiri Nkomo.